Isusu se paramendi tino zvatinoita kugadzira mutemo kumirira vatinenge vatisarudza kumusha uko then kuti tinofanira kunge tichiita oversight pamagovernment activities kana magovernment ministries and departments sobasa reparamendi iroro.
Ko kana paita nyaya dzeuori dzinenge dzichipomerwa vamwe paramende haipindirewo here ipapo vatogare pi ichiona zvinenge zvichiitwa nevari muhurumende kana kuti executive? Handiro here basa renyu iroro?
Nyaya yekuinvestigeta vanenge vafungidzirwa kana kuti vanenge vapara mhosva inoitwa namapurista. Kana mapurista ainvestigeta vachaisa kujudhishari, judhishari yopa mutongo kuti vafungidzirwa ava vane mhosva here. Saka vamwe vanenge vachida to like play to the gallery.
Sei muchidaro?
Pane nyaya zhinji dzinotarisirwa navazhinji kuti dei dzichinge dzikurukurwa muparamendi. Vazhinji ivava havatombotauri nezvadzo, basa roga ndiri kutongotsvaka zvinobetsera ivo zvisinei neparamendi. Saka nyaya iyi iri kutaurwa navachibaya handizivi hangu kuna vazihambe anenge avatauriri, asi inii ndinoona sekuti haina musoro uye harisiro basa ravazihambe. Vazihambe ndiminista, ndileader of the house muparamendi. Kana nyaya yatotanga kuferevetwa zvizvizvi, handioni kuti paramendi inofanira kunge ichipindira.